Taita ola Zimbabwe muhle nto ibgoma dzangu thina mgamchira imchirongwa chedu cheve chidiki uhlelo The Connection lilami uMike Hove. Today is Tuesday mhla ka 19 2019, Tuesday the 19th of March 2019. I'm your host Zimbabwe muhle Mike Hove. Alright, hama zangu Zimbabwe omuhle tinomugamuchira muchirongwa The Connection muineni Mike Hove. Welcome Zimbabwe omuhle. I welcome you all to Studio 7's Youth Forum, Studio 7's very own youth program that tackles anything and everything youth related. Kodwa namhlanje the program is not just related to abantu abasakhulayo, it's related to everyone. Ngenxa yokuthi the topic of discussion tonight is something that's affecting mainly the eastern part of Zimbabwe, however the whole country is active, the whole country is affected. Over the past couple of days, we have given coverage to a natural disaster that has stricken Zimbabwe, stricken Mozambique, and of course stricken other countries within the southern African region, Cyclone Idai, which has ravaged the eastern parts of Zimbabwe. Now to help me tackle tonight's discussion, I have, I'm sure early on you saw a sneak peek of my guest host, Mavela Simhlanganyahuye. Mav.
Well, I feel honored to be on this program tonight. I know I'm not a youth, but I'm very, very excited to be here because this is a very important, and I actually happen to come from the area where this cyclone hit. So it's very close to home. So welcome everybody here on the Youth Show, which I'm co-hosting with Mike Hove. The cyclone, which kicked off in Mozambique on Thursday, the 14th of March, has thus far reportedly claimed over 1,000 lives in Mozambique. This is according to the Mozambican president, Filipe Nyusi. And it moved into Zimbabwe on Saturday, the 16th of March, claiming over what the Zimbabwean authorities say is 98 deaths. 217 are missing and 102 are injured. However, there is a possibility that this number could increase, Mike, because we are continually hearing numbers coming up. You know, some have been marooned, some have not been discovered yet. And we just heard that some bodies were actually swept into Mozambique.
That is correct.
So we're going to be looking at seeing at what is the final count.
However, Zimbabwe Muhle Lamhlanje, President Emmerson Mnangagwa visited Manicaland today alongside Vice President Constantino Gouveia Chiwenga in order to pay his respects and of course assess what is happening on the ground in Manicaland. Let's take a look.
Communities as well as the infrastructure and reef has been destroyed, so we can assess and determine what the government can do in terms of assistance. We need, we also are going to receive lots of materials of support from the UAE where I have visited, and other countries like South Africa, Botswana, Namibia and Angola have indicated that they also would want to know what our needs are.
Of course, Zimbabwe Muhle Limzwile uMongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa, Zimbabwe's very own president. President Mnangagwa also held a press conference izolo nezuro, during which he offered condolences to the families of those that lost people. And of course, he issued he mentioned that there is a rescue team in line battling to reopen the blocked roads, which, of course, we're going to show you that, of course, they have been successful. Maf, Matigo.
He further mentioned that that's President Mnangagwa, that the units of defense force have assessed Chimanimani, whereby they were reopening blocked roads so food and safe water medicines could reach the people. Let's take a look.
Dangerous,
We're seeing the action, Mike, mm-hmm. that was taking place on the ground in mm-hmm. Chimanimani. And I could hear people speaking in Dau, that's my language, mm. right there, just, you know, really marveling at the kind of assistance that they are getting. But obviously, some are saying it's not enough.
Mm-hmm. Aiwa, zulukandaba lamhlanje limzwile umongameli Emmerson Dambudzo Mnangagwa ube ngale eManicaland ekhuluma labantu yena ethi ube bona ukuthi izinto zime njani ngale eManicaland. Kodwa lamhlanje kuhlelo sikhangela ukuxoxa lezalwane zeZimbabwe zonke sifuna ukuzwa kini ukuthi libona njani nangu tropical cyclone Idai hayi usephazamisile impilo zabantu ngale eManicaland. So ngenani kuhlelo Zimbabwe omuhle lisitshela ukuthi nina njengezalwane zeZimbabwe ngenxa yokuthi le ndaba it's not just abantu abaseManicaland who have been affected kodwa izalwane zeZimbabwe jikelele lapha kwele Melika abantu started GoFundMe ukuthi bathumezele imali ngale ngikhaya ukuze basize uZulu ngale eManicaland ukuthi bathuthukise ngenxa yokuthi izinto azimanga kuhle. So ngenani kuhlelo mthwakazi omuhle lisitshela umbono wenu ngodaba olukhona eGoodwin lamhlanje +12026192077 that's the number call nxa lifisa ukungena kuhlelo.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu nasi tiri kutarisa isu dambudziko ratarisana iro nevanhu vari kugara muchimanimani kumasvingo nedzimwe nzvimbo dzakawanikwa iro dzichibatwa nedutu mpengo inonzi iyo cyclone Idai. Tiri kuona munguva yapfuura vanhu vazhinji vari kunzi vakarasikirwa neupenyu pari zvino tiri kunzwa kuti pane vanhu 98 vakashaya vamwe vawanikwa vachivigwa nhasi munzvimbo dzakasiyana siyana vamwe pari zvino havasati vawanikwa hama dzavo dziri kutochema dzichiti havasi kuziva kuti vari kupi pane dzimwe nzvimbo dziri kutotadza kusvikwa asi nhasi taona mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachienda kunzvimbo yekwamutare uyezve kuchimanimani uko vari kuti vari kuda kunoona kuti zvii zvingaitwe nehurumende mukubatsira. Takaona nezuro mutungamiri weMDC vachishanyawo munzvimbo iyoyi vachionawo kuti zvii zvanga zviri kuitika ikoko uyezve vakawana mukana wekutaura nevamwewo vakatarisana nenjodzi iyi. Taona zvakare vemauto uyezve vachitungamirwa navachiwenga vachibatsira munzvimbo iyi. Pane vana vechikoro vanga vakawanikwa ivo vachikukurwa nemvura asi vakawanikwa havo vamwe pane vamwe vakashaya pachikoro apa vamwe vakazobatsirwa nemasoja kuti vaende ivo kunogara pari nani. Saka ndozvimwe zvatichange tiri kutarisa nhasi tinoona zvakare kuti hurumende dzenyika yakadai seBritain nhasi dzawanikwa idzo dzichipa nyika yeMozambique neMalawi neZimbabwe mari inosvika iyo £6 million tikaona European Union zvakare ichipa iyo €3.5 million kuti ishandiswe mukuedza imo kubatsira vanhu vari kusangana nedambudziko iri. Tinoziva zvakare kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kunyika dzakasiyana siyana zviri kuunganidza mari yekuti itumirwe kumusha neimo mumusha vanhu vari kubatanidza vamwe vane mabhurangiti vane chikafu vamwe vari kuuya nemvura. Taona zvakare vaimbi vachibatana taona Jaha Praise achibata batana nevamwe vaimbi vakasiyana siyana ana soldier laughed ona ana maititi makomedian tikaona vamwe vakangosiyana sana ve Zim dance hall vakawanda na se colors vaona vachibatana nakapfupi comedian vachibatana vachiedza ivo kuti vaone kuti vangaite sei mukubatsira imo kuti vanhu vakawanikwa vachitarisana nedambudziko re hurricane tropical cyclone idai vangabatsirika nesei asi Mike iwe neniwo tine basa rekuita nekuti tiri kuona pane magofundme akawanda ari kuvhurwa saka munhu wese ari munyika nevavo vari kunze chero uri muZimbabwe ino ndiye nguva yekuti munhu vawanikwe ivo vachibatanidza musoro pamwe chete vachibatsira vakasangana nedambudziko iri
vakanzwa kavamuka vachiti asante sana iwe neni tine basa nguva yebasa yasvika
aiwa nguva yebasa yasvika Mike asi pane video yatanga tiinayo yemamwe madzimai nevamwe vakawanikwa vachibatwa nedutu mupengo irori rekuchipingere gai timboenda kuvideo iyoyo let's go to our video of the women tinzwe
gotwa Zimbabwe muhle ngibona ngani ile video yakafiki but we have other videos so of course Zimbabwe muhle let's take a look at some of the victims as they tell the stories for themselves as to what happened with Cyclone Idai
and we understand their bodies which are floating some have floated all the way into Mozambique you know Rusitu is next to Mozambique and some of the peasants in Mozambique were calling some of our people to say we see bodies we believe those bodies are coming from Zimbabwe the total number we were told they could be 100 some going as far as saying they could be 300 but we cannot confirm this situation our troops the army was now walking on foot to go to Rusitu in order to go and assess the situation on the ground
Yeah, the Minister of Finance ipe imali engange $50 million to assist abantu eManicaland abehlelwe ingozi le eka cyclone Idai imali zakhona zivela ku treasury njalo siyabonga ukuthi uZulu weZimbabwe ubhatala ama taxes abo o 2% tax konke ndawonye because sebenzisayo sibili ukuthi sinceda abantu eManicaland ngodaba oluka Idai the cyclone imali zakhona zizancedisa ziphathise sibile kwakheni izikolo lama toilet lama roof destroyer ama bridge konke konke imigwaqo yakhona hambonani kuzaphathisa sibile
hayi uxolo Zimbabwe muhle uxolo lapha sizwile u Minister of Local Government u July Moyo kanye lo mphathi ntambo obona ngendaba zemali u Professor Mthuli Ncube as they were assessing and you know talking more mothers about what's happening on the ground Manzwa July Moyo was talking more explaining more what's happening in Kumanikaland and then Mthuli Ncube was talking more in Ndebele where you were saying kuti 2% yangaichichemesa vanhu now it's coming into play and it's assisting the people of Manicaland
aiwa zvakawanda zvakanaka izvo Mike nekuti vazhinji vari kuti ivo saka chii chichange chiri kuitirwa vanhu vakatarisana nedambudziko iri regai timbonzwa kubva kune vamwe vakatarisana nedambudziko irori kuti zviri kufamba sei nyanya kuchimani mani regai tende ikoko
pana akafa baba emurume wangu akashaika akawirwa nemba bvafira ipapo ari two nekamwe kamwana kawaba mukuru wangu asi akasati tikationeka kashe kutotsvaga patinofungidzira ndipo pakare pacho pana mazitomba asi kadombe zvekuti tiade kumbira kuti kana kune vana vakwanisa kutibatsirawo kuti tidini tikwanise kutomutora
kuitika pakunaya kwemvura yakauya nemhepo yakanyanyisa kuzoti miti yechotange kudonha yadonha miti mvura yechobva mvura yechibva yadini bridge rorobva ratanga kutotorwa kutorwa kwebridge rakadonherwa ngemiti
mvura
tasangana nenzara kubudikidza kwemvura cyclone Idai yatikonzeresere nzara
muri yangu handisi kuzova kuti zvakamira sei ikoko mberi kwacho kwandirikuda kuenda nokuti network haisi kuita hapana transport maroad esi akavhara akazara mavhu akacherwa nemvura saka ndakutadza kuzova ndofamba sei
Apo Mike, we're hearing from some of the victims who are actually explaining that, you know, what happened. And some of them are saying they don't know what to do now.
So because, sure.
Yeah, most of the bridges have really been destroyed. The roads have been destroyed. And everybody's distraught. They don't know what action to take.
Mm-hmm. Tukazumushe, libazwile abantu laba. Abapile manika lende. Ibaya kala, but hi, ucyclone Idai lo usiphazamisile indlela esiphila ngayo impilo. Kuthiwa ama bridge wonke they've been destroyed, kuthiwa imigwaqo enengi has been destroyed. So abantu they don't know ukuthi sekumele benzeni, bayakhala bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi sicela usisize ngale eManicaland. So ngenani kuhlelo lisitshele umbono wenu lizwile ele on sichasisa njalo ukuthi kule zalane zeZimbabwe eziningi ezichiyeneyo that are doing ama different assistance efforts eZimbabwe. Sesibone abantu abaningi jikelele befaka ama $2 RTGS, $3 RTGS besiza through iEconet. Njalo lizwile uMavelas echasisa esithi different international organizations have also taken a part into assisting ilizwe lethu leZimbabwe ngale eManicaland. Sike sachasisa njalo ukuthi lapha kwele Melika kule GoFundMe that started that was started by umnumzana uFreeman Chasi yena ophila ngale eOhio. As we speak, I GoFund leyo has surpassed $20,000. I am a RTGS US dollars, 20,000 Zimbabwe mohle. So gaining in Lisha Lishombe, I abantu bazamile. Lamhlanje kuhlelo sesi le nhlanhla ngenxa yokuthi sevele sike sathola ithuba salitshengisa ama video of abantu abaphila ngale eManicaland bechasisa ukuthi bona bakwenza njani. So sifuna ukuzwa kini ukuthi especially laba asebezamile ukusiza those that have donated impahla, izigqoko, you know, imali, ukudla ngezinto ezichiyeneyo ukuthi what is your take on everything that's happening in eManicaland? Njalo, what do you expect ukuthi kuwenzeke ukuze abantu laba basizwe? Mother.
I think the gate mboenda kuna correspondent wedu Loida Moyo uyakata oraone vamwe nyanya kuManicaland. Asi, as you know, Mike, it's not only in Manicaland where the cyclone actually had a major impact. We also understand that in Mashingo, there were some areas that were also really badly hit. But let's go to Manicaland now.
Tinotongo chemo ne nyika ne vanhu vese kuti tione kuti pane rubatsiro rungabatsire vari trapped mumisha umu. Vanhu vasina misha pekugara pasipo. Dambudziko guru nderekuti toita sekuti tivige vakashaika. Chekutanga tinofanira kukoshesa vanhu vakatisiya ndovatoda kuti titise tivige. Tozoona kuti zvekugadzira zvinogadzirwa zvigadzira. Ndofunga ndozvingaita kuti tiende mberi sevanhu.
Kuti nhamo inhamo. Kana nhamo yadaiso yakutoda rutsigiro rwehurumende kuti rungatangire papi ruchiguma papi. Uye isu semadzimambo tarasikirwa zvikuru. Nharaunda vanhu vakapa senzira iyo nenzira iyo iyi zvinoshupa sereki. Saka ndizvakuda kuti mimi nani nani tise pamwe chete toona kuti totangira papi. Vanhu ava vangaitwe sei kuti vachengetedzwe.
Vana vechikoro maECD aipfuura neapa achienda kuchikoro. Saka izvozvo zvamuchanisa rodhi hombe. Rodhi hombe rane problem nekuti ndorine maheavy vehicles. Saka taakutyirai upenyu hwavana vedu. Especially kana kwechinaye kudai. Zvinenge zvakutotyisa. Kana pakliniki pari padhuze. Taikurumidza kuti kana munhu akarwara todii tobatsirika. Saka izvozvo izvi zvakutotinetsa. Nenyaya yemvura iyoyi. Kana kumba kwangu inini kwakatoitawo disaster apo pakona apo handisi kutombogadzikana pakona ipapapo panhu zvokuti mukapaonawo munotoona kuti hapana kumira mushi panotoda rubatsiro rukuru.
A very harrowing messages there coming from people who are actually affected, because I hear a young mother saying that she's afraid, especially for her children that go to preschool. And she's saying she also, part of her family became victim of the cyclone.
Kodwa mothers asambene ma Facebook page edu sibone ukuthi abantu bathini bese siqhubekela phambili twenda kune video edu yathapiwa ona kudamsasiwa and we bring him into the program. Ekhasini lethu le VOA Ndebele kulo sikhumbuzo umlalazi uthi hello there. Siyakwamukela kuhlelo sikhumbuzo uPamela Khumalo uthi salibonani. Sawubona Pamela. Umsunduzi Ndlovu uthi kunjani umsakazi, mina ngiyaphila Msunduzi, wena unjani? UGod knows Moyo uthi sisonke we together God knows. Umthandeni Tshibale uthi hello, sawubona Mthandeni. UMartin uthi sikhona lana, hayi sakwamukela kuhlelo. UMthandeni uphinde wathi mina ngithi le mali ebuya eMelika bengayidli bayakhela abantu ama one room. Saka mothers pano umwari uthi suggest hanzi ayiwa mali iri kubva kuAmerica hanzi musaidye vakaima one room kuitira kuti vanhu vaone chi place
yekugara. Aiwa tinotenda vari pa live feed yedu yepa VOA Facebook page yedu yo VOA. Shona tina Innocent Guru Kumba. And good evening, good people. Good evening kwa Muri tina Telepi we kwa Mare. Mm-hmm. And you look beautiful sisi mavi. Ah, nasa
kwa nini naya varuta this is so beautiful here.
Asi tinotenda. Mustat Chikome arikuti it's a national disaster. I think UN must intervene. Gogovanata varikuti Imanyo Nyakonda, I see you, Hilda Nkomo. And may God bless our country, Zimbabwe. Innocent Guru Kumba arikuti Sister Marvelous and Mike Murisei. Mike wapindo wapa. Lillian Mguda. And good evening to you all. Gogovanata varikuti, oh dear, what are they ululating for? Philip Safaboka arikuti Big Mike and Auntie Mavi. Murisei henyu.
Tribo.
Shamiso chinotsimba hanzi nematambudziko akawira nyika. Mm-hmm. Sisimavi nesuo tinoti nematambudziko chokwadi. Mm-hmm. Telepiwe kwa Mari hanzi oh shame. Mwari inzwai ngoni. Mm-hmm. Aregeti mboenda tirikunzwa kuti tine guest wedu aripo ano tichadzoka zvakare tichiverenga ma message enyu. Saka kana muri pa live feed yedu dzvanyai pakanzi share kuitira kuti vamwe vaone nesu uyezve kuti tigokwanisa kuti kana mapinda muchirongwa muwane kuye muchinzwikwa.
Ngempela Zulu kandaba lomzwile umavela silingakhohle phela ukufa ushare uhlelo njalo lifakela ama hearts njalo ama likes sibone ukuthi ay lamhlanje sibukela ngobunengi bethu. However mothers joining us in our program today is our first guest uPrijet Nyandoro. She is a member of the MDC who is the youth league. So Bridget is also part of the individuals that are, you know, mobilizing people on the ground trying to help and trying to figure out what to do next. Bridget, welcome to our program.
Thanks for having me. Good evening.
So, Bridget, you know what's happening in Manicaland. It's a sad story. However, we're glad to know that, you know, young people are taking it upon themselves to assist their fellow colleagues that come from Manicaland. And now, like we heard, Mashingo. What are you guys doing to assist these young people? Well, these people, not just young people.
Okay, what we've been doing so far as the Youth Assembly of the MDC is we've been mobilizing resources in terms of clothes, blankets, and other utensils that might be needed in cases like these flood disaster that we are faced with as a nation.
Mm-hmm. And how successful have you guys been thus far?
We have been getting very positive feedback from our members and from other people outside the membership of the MDC. I must say we are very happy with the response as the leadership of the Youth Assembly in the MDC. People are heeding the calls to help fellow Zimbabweans that have been struck by this predicament of the floods.
Ndombopinda ipapo sisi Bridget moti tsananguro kuti ndezvipi zvirongwa zvamuri kuita sevechidiki vebato iro re MDC mukubatsira avo vakatarisana nedambudziko re tropical cyclone idai.
Okay, zvirongwa zvatiri kuita parizvino sevechidiki vemusangano mukuru munyika weMovement for Democratic Change. Ndezvekuti tiri kuunganidza zvatinokwanisa kubva membership yedu yemastructures zvinosanganisira magombezi, mbatya, zvikapfu, matents, mosquito repellents nezvimwe zvakangodaro-daro zvakawanda zvinoshandisika panguva yenjodzi yakaita seiyoyi. Saka tiri mubishi kuunganidzana nezvinhu zvacho. Tinotarisira kuti tichange tine zvirongwa zvatichafamba vechidiki tichienda kunzvimbo dzakawirwa netsaona idzodzo kuManicaland nekumasvingo tichibatsirawo nepatinokwanisa kuburikidza nezvatinenge tawana mukutsvaka-tsvaka kwatiri kuita.
Pane vamwe vari kuti iyo inguva ino yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva mbamani kana kuti uri kupati yani. Muri kubatana here nemamwe mapato emunyika asiri renyu iro re MDC mukuedza kukubatanidza zvamuri kutsvaga izvi?
Dambudziko rakatarisana nevanhu vari kuManicaland nevari kumasvingo idambudziko renyika, harisi dambudziko rebato. Saka isusu sevechidiki veMDC takatarisana tine an open door policy yekuti tiri ku vachida kushanda nevese vangave vachida kubatsira mutsauna iyoyi atisi kutarisa kuti uyu abva kupi chatirikuda pambiri kusevha upenyu avo vakasara mukuwirwa netsauna iyoyi nekubatsirawo kuviga avo vane hama dzavo dzakashayika. Saka for now ndingangoti politics aside tiri kumira kuti tione kubatsira vanhu zvisinei nekuti munhu uyu ndewebato ripi chatiri kungoda kusevha upenyu wana kuti vakawirwa nenjodzi vawana kuenda kuzvipatara vawana chekudya and the like.
Aiwa pakanaka ipapo mombobata yenyu sisi Bridget Nyandoro tichadzoka kwamuri. Thank you so much, Mike.
So izulukandaba lemzwile unkosazana uBridget Nyandoro yena owebandla ele MTC uyasho ukuthi ai ibona njengabatsha they are mobilizing abantu bahamba ndawo zonke bedinga usizo, not just usizo lwempahla not ukudla kodwa imali nxa ulayo imali yokunikeza abantu. Limzwile uMavela uphinde wabuza ukuthi nina njengabantu abasha, are you willing to work across the board? Uthi yebo ngempela, uthe this problem is not just inkinga ayihambelani lomhlobo ayihambelani njalo uthi wena which party do you belong to what not. Uthi ay le ndaba inkinga yelizwe lonke kodwa to extend umbono ka Bridget lamhlanje mothers. We have another one of our young guests umnumzana his name is Munashe Mthusa yena njalo owebandla yele ZANU-PF. ZANU-PF youth have also launched their own thing whereby they're trying to help the you know people in the affected areas. Munashe ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana onjani?
Ngiyaphila mina, ngiyabonga kakhulu.
So mnumzana usungenile kuhlelo you know as a country siyakhala, you know there's a huge part of our country that's affected right now. Abantu bayakhala, abantu don't know where their families are. Uhulumendo yasho ukuthi 98 people have died. Kuthiwa over 100 people don't know where they are. Nina njengabantu abasha bebandla leZANU-PF, what are you doing ukuze lisize people that are coming from these areas that are affected by e-cyclone Idai?
Ngiyabonga kakhulu ngombuzo wakho. Into eqhakathekileyo ekhona kathesi ukuthi abantu bananzelele njengelizwe ukuthi kube le disaster enzakele eManyakaland. Yizo esifikele singacabanyeli inasmuch as we knew ukuthi kungaba lento enjalo kodwa into esithusileyo looking at the destruction of property lempilo ezilahlekileyo khona ngane eManyakaland. Thina of course njengebandla leZANU-PF we are all Zimbabweans kodwa this disaster it would be folly to look at it in terms of party lines because it disaster late chaya izange ikhethe ukuthi lapha sesichaya beZANU-PF sesichaya beMDC ichaye abantu beManyakaland who are Zimbabweans. So thina ZANU-PF is part of an organization that is in Zimbabwe in the part of elama Zimbabweans phakathi lati in our small way we have been trying to help and coming together so that we can throw in what we can in terms of help ebantwini beManyakaland. If disaster enzakeleyo it's a national disaster and rightly so uPresident we declare as a state of disaster what happened in Chimanimani and surrounding areas. We into ubuhlungu sibili enzakeleyo and we are appealing to every Zimbabwean ukuthi la ifake isandla sakhe khonapho afake uncana lakho ukuthi imsebenzi uye phambili.
Nina njengabatsha bebandla leZANU-PF, what exactly have you guys managed to garner so far?
Okay, Tina, as ZANU-PF, led by our National Youth League, the National Youth League, it has been mobilizing in Harare, mobilizing resources, and I think yesterday they went to Manicaland to go and donate the few things that they had collected from people, and the more things have been coming into our national, into our HQ, so things have been being sent to Kulangale in Manicaland. And then also, through the National Youth League, about instructing our structures to locally in Manicaland, the provincial executive, lama structures, lama districts, lama wards, kona ngale eManyakaland, they've been mobilized. Basebenza baningikhona, they've been staying there, as communicate lawo. Lokhu bekhona ngale in those hard hit areas, bezama ukuncedisana labe CPU, ukuthi whatever thing they can do. Because abanye abantu ihelp abayinika, especially from the youth league side eManyakaland, it may not be material help, but the physical help yokuba khona, bethwala abantu, bencedisa ukulungisa izinto ezilungiswayo khona ngale. Ngoba ngale siyakwazi ukuthi kulama engineers ezama ukukhangela. Kwa kwenzani abe civil protection unit lawo balo kwa kwenzayo baya nchisa kuna ngayo kula manye futa ama yuta se deployo echi manye manye hotel esi mweteka kulu ngulika irefuge kula baba ngalezela zisho bakona bakona ngale we are doing the security, we are also helping with the cooking and everything else that's being done around there. So the youth league also like it's very much involved in this process.
Mnashe, wethi ngikubambe kancane ecingweni, and then we'll come back to you in 1 second. Ngiyezwa njalo ukuthi silomlaleli, so can you just hold on for 1 second and then we'll come back to you in a bit, ne? Mother Zanzpa Runari Tunemteri.
Hello, caller.
Hello?
Hey, Truksaura Nemi, muri kupi ndimani?
Ni ndirimo Harare, ndinonzi Love Much Ponda.
Hey, taura iti nzwi.
I think it's a media writer so far in Zimbabwe. Fano, they could see Rubatsiro Tuguru on a Ruiswa Tuano. After Zinus no Suiza, put Rubatsiro, no Uya, Mushuri, Mugu, and Washaika. Rubatsiro, no Fanabugara, Awepo. Fani kiza kana gara zangu za chao ndo kuchao ya mafashama wano waifara nila kunge wa gara wa biswa kunzimboza leta se china mani mani chipingi kete kuti nozo basira wano wa shaika zini zina kuhi
aiwa mazgui makukutu saka mnera mangu wana mungaone imi mune mazgui ape kuta ura kuitra utipa gare pane jikwanisu.
Ndinoti ni tukona makambana kaita sana Econet Wireless wana Delta Corporation ni makambana ziza mari ya gawanda kwa azo na ipa gara paka ikuwa mari ino zika na ndi marima disaster so example mari cholera mari echi yo gara ilipo kuitira kuti kana tichenge takuda kunosangana nedambo dziko so ziwa kutini mari kwete kuzomirira kutema pei.
Aiwa mashoko makuku tu anzwadzi muve nezu barakanaka.
Barakanaka ite.
Maika Wakula there is actually coming in with a very good idea. He's saying that he's seeing that a lot of companies are coming together and putting, you know, money aside, like Econet, he mentioned Delta, he mentioned, you know, some other big companies. But he's saying that in his view, there should actually be a disaster fund that's set up by government waiting for such an event. In the event of cholera, the money would be there. In the event of a cyclone, the money would be there. So he's saying that government needs to plan better for future because they knew about this disaster, but they waited and then waited for people to donate. So in his view, he's saying that it's important for government to have a fund that they literally, you know, collect well before something like this happens.
Hi, this is Lugan Dabalia. Muzumlaleli utai uhulumende kumele. He must be more prepared for ama disasters ayezayo. Na ngu cyclone idai ufigile wazo wapaza misi mpilo za bantaba nengi ngale manika lend. Njale mashingo. Goto wabata uhulumende should be more prepared. Imali kumele ibe kona throughout the whole time. So that when instances like these happen, imali kona uguze basize uzulu. It doesn't have to be a cyclone. We are shooting. Yes, kati, let's say, it's a cholera. Imali should have been there. It's cut this figure, it's a cyclone. Imali should be there. Regardless of the natural disaster, umlaleluya show kuti imali kumele ibe kona. Lina litin ngaloko, +12026192072077. Yoni nombolo yetu, stintene kwenye, ngenani kuhlelo ngobule ngibeni. Saka mothers teach na Bridget Nyandoro parunari hapa.
Asiti satenda kuna Bridget Rigate da kumbono zvirikuitwa nevamwe vanhu taona vemakereke nyanya. Nekuti nhasi kunyangwe edu tichivafarira ivava vemapato enyika vakadai seMDC nezano PF tiroda kunzwawo kune vamwe vari kuita mabasa aya vangava vari vamwewo vanhu zvavo vemakereke madzimai vari kubatana semaklabhu vemudiaspora vari kuita zvavari kuita tiroda kumbonzwawo kubva kwa muri nekuti nasi harisi zuva rezvematongerwe nyika izuva rekuti Zimbabwe iratidze kuti iwe neni Mike zvizvi zvatiri kuita kubatsira avo vakatsangana nedambudziko irori. So let's go ku video yedu yezvimwe zviri kuitika muHarare uko vemakereke vari kubatana mukubatanidza zvinhu nevamwewo vagari vemunharaunda dzakasiyana siyana.
Okay.
Apo, Mike, we were looking at what's happening at the Presbyterian Church in Highlands. That video came courtesy of Kudamsa Siwa, who I spoke to earlier on, and he was telling me that as a part of, you know, his organization, Fresh in a Box, they have literally been collecting, you know, donations from all over in Harare, in Bulawayo, and bringing them to this center, to some church centers in Harare. And we saw there, you know, it's not only Kuda who's doing this, there are other people that are doing it. I saw a friend of mine, Sisi Dangarembi, is also sharing some pictures online that they'd literally gone to volunteer to pack stuff because, you know, there are people that are coming in to pack. There are people that are coming in to sort. There are people that are coming in to literally just put things together before they're shipped out to either Chimanimani, Mashingo or any other place where the help is needed.
That video was shot at Presbyterian Church in Ngale, Highlands, Harare. Umnumzana Ukuda Msasiwa, he is the co-founder of a company called Fresh in the Box. Bona basebenza ngokusiza abantu ngokuthengisa ukudla okuchiyeneyo. Bona they were gathering izinto ezichiyeneyo, izigqoko, ukudla ngezinye izinto vele. Belenjongo yokuthi they're going to take all that stuff beyosiza abantu ngale eManicaland. Yikho lokho ukukhona, yilolu dabo lukhona egudwini lamhlanje kuhlelo ngenani ngobuningi benu umsakazo omuhle. Saga mothers, let's just go back to our youths and then we'll try to get back Kuda.
Oh, I understand Kuda is actually on the line. So let's take Kuda. But I also have to mention that I also saw the Seventh Adventist were also doing something. They were rallying, you know, funds together and putting donations together. So there are different churches that have actually come up and, you know, really showing some leadership roles in this incident. Let's go to Kuda Msasi. Hello, Kuda.
Hey, how are you guys?
Aiwa, can you just give us an insight? Zvii chaizvo zviri kuitika panyaya iyoyi yekubatanidza zvinhu zvichabatsira vakatsangana ne cyclone idai?
Muharare munomu, we are collecting any provisions, any donations from anyone who is willing to give. Many, many organizations have got together. At our central base right now is at Highlands Presbyterian Church, Iruna Enterprise Road. Isusu, Fresh in the Box, Tiruku, Famba Famba, Chitorama donations, if anyone are Kutamutika, Kufamba, Kuanausha, Mapetu, Mazuano, and so forth. But because Zuma Basset is able to deliver Trump from Marare, Mblawayo, Tukuta Chinonga, any donations, GN is a whole base, Kukupe Kwajin. Kope kwa matraks akati o sofa kune vanhu wakawanda even nguva dzinoidzi a lot of people are there vachibatsira kupeka kusepareka zvinhu helping to load matraks and kubatsira kuti zvinhu zvacho zvikwanise kusvika kuchikuenda kwamutare mangwana and every day more trucks are going to be going there to assist. We've never seen this many people unite. I mean, Papa Twani Enterprise Road, Yanga Zara, the queue, long queue, even on Rida Opa Jim, Zipon, Zubatram, and Zarus, Varku, Vagarasi, the Jews around the Kushmani Mano.
Chanyanyo ndifadza kudacho wataura ndeche kuti for once you're seeing a queue which is not related to fuel or looking for bread. And just take us into that. What role are the youth playing from what you saw? Were they part of that queue? Were they volunteering? And what role can they play further on?
There's a lot of youth right now on the ground. I saw a lot of youth on the ground right now. A lot of manpower is needed, even known right now more manpower is needed. It's a big task. On top of that, my youth, they're sharing pictures, they're making sure they're making each other enthusiastic to participate in this exercise. I think it's showing that, you know, we can now get messages out quicker. Using the youth have got a very quick way of making information move around. So we're very grateful what the young people are doing right now in Harare, in Bulawayo, and all over the country. I know Manazenzele in Bulawayo have been collecting all day as well. Sakapane is a Rwanda collector. There's a lot of information moving around so that we can assist in getting as much aid as possible.
Kuda.
Hello.
Ngithi usuqalile na ukufundisa iNdebele.
I mean, I'm a Kuma and Bichan. My wife is the really, so I can put on the light if you want.
I guess I love this. First of all, shout out to you guys, what you guys are doing on the ground. It's really impressive. I see the spirit of Ubuntu reflecting throughout the whole nation. So shout out to you guys, especially Abantu Abasakhulayo. The work you guys are doing is really amazing.
Thank you very much, my brother. We appreciate your kind words. And, you know, in the diaspora there, a lot of people have been donating various means, using my GoFundMe pages. I know another Freeman, another team, Pacheco, they've got a good page which they've been raising money. Isusu, we've been letting people buy our products, like Hope, matches, and so forth, through our website. And we've been making sure that all the proceeds, including any profit made, and charges are going straight back into donations. And you can follow all our progress on our Facebook page. We're making sure we're very accountable and showing where everything is going.
Are you guys still taking donations?
Absolutely. So if you go on the GoFundMe pages, they're still taking donations. The EcoCash number is still active right now because the work right now has not even begun. I mean, people are going to need help rebuilding. People are going to need help, you know, getting their wardrobes back, their clothes back, and there's so much work to do. So it's very important that we don't stop donating. Right now, I really recommend some of the GoFundMe pages, like the Tipa Chedu GoFundMe page, very important, because those guys are very accountable. At least you'll be able to see where your money is going directly. We also highly recommend, if you've got EcoCash in Zimbabwe, EcoCash is matching the donations dollar for dollar. So if you send $100, EcoCash will give us another $100 on top, which makes the money go a lot further. So in other words, it doubles your donation. And like I said, it's also fresh in a box. If you go to hamper.freshinabox.co.zw, you can also, again, purchase a food hamper, an emergency hamper, and we will make sure that we buy the products, we'll take pictures, we'll send you, we'll make sure we donate it and make sure it goes to the right places.
All right, Kuda, could you please hold on to the line so that we take a call on here on Yalo Silomunyu Mlaleli, and then we'll come back to you in a second, all right? Mothers, Tinem Terri.
Hello, Paula.
Hello?
Hey, Truktaura Nanu Yazemurukupi.
Tiri Kubinga.
Kwaka di Kubinga.
Binga, Kwaka Oma Zuajiti.
Hey, Tipewo Fungwazenu, Kwaka Shiko Erene Mfurai.
Kana Dono Aru.
Saka murikuona sei zviri kuitika izvi?
Zvinosiririsa chaizvo. Ini ndiri kuda kubvunza kuti uko pamutare kunocherwa mangoda hapana homwe here kana kamari kakambochengetedzwa? Tinonzwa kuti hanzi kunocherwa mangoda ikoko.
Zvinhu zvatingada kutozobvunza hurumende, nekuti sekuziva kwedu pari zvino hapana homwe iripo, nekuti ivo vagari veikoko kwachiyadzwa vanotochema-chemawo vachiti zvinhu zvinavo kumira zvakanaka ikoko. Pasati pamboita dambudziko irori recyclone idai, saka zvinhu zvatichada kuzonyatsobvunza kuhurumende izvozvo kuti zviri kufamba sei. Asi tipewo mazwi enyu ekupedzisira kuti mungada kuona hurumende ichizodii muna ramangwana.
Kune ramangwana tinenge tichishuvira kuti dai hurumende yaita gadziriro munzvimbo zvinova rakaita ziviriri zvatiri kusangana naro. Munoona kuno vakuru vedu tisati taberekwa vachizviswa kuna Zambezi. Government yaive yevarungu yakaita gadziro. Mvura yacho yaiuya mbijana, but ivo vakaita effort vakavapa transport kutransporta vanhu vese, nokuti vaiziva kuti dhamu rakavharirwa kuna Kariba richasuduruka richivhara mavaigara. Yaive government yevarungu iyo.
Aiwa, panzwika apa baba, muri kutaura imi kuti zvakakosha kuti hurumende inge yakarongeka mune ramangwana sezvamakamboona munguva yapfuura. Tinokutenda yemo chipedzisa yenyu nokutaura mazwi yenyu mashomanana mukupedzisira mukupeta.
Ini ndinokumbira vanhu vese mhuri dzese dzeZimbabwe kuti tibatsirane padambudziko rawirwa vamwe vedu.
Aiwa, tinotenda chaizvo, muve nezuva rakanaka.
Twalumba.
Bye bye. Twalumba.
Utsene utsalume.
Ehe. Saka baba vari kutaura ivo Mike kuti hurumende inofanira kurongeka. Vari kutaura ivo experience yavakaita ivo vachiti panguva yapfuura kuchiri ne hurumende dzapfuura idzi. Vaiti paida kugadzirwa mune dzimwe nzvimbo dzakadai kuwana Kariba vanhu vakatorwa ne hurumende vakanoiswa panzvimbo yakanaka. Mvura yacho ichiburitswa mbijana 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 zvichinge zvazogadzirika ndobva vazotorwa vachidzoserwa kunzvimbo dzavo. Saka vari kuti dai zvakadai zviri izvo zviri kuitika. Vabvunza zvakare kuti ko iyo hurumende haina here homwe kuchiadzwa uko. Yemari yakabva mumangoda ndikati ha zvinhu zvatichabvunza hurumende asi kuziya kwatinoita pari zvino hapana.
Hai limzwile mnum ubhinga ubekhuluma lapha ecingweni echasisa umbono wakhe. Ngibona ngani mothers eningi labantu keep asking kanti uhulumende lo why doesn't he have money set aside for our natural disasters? That seems to be the common question that a lot of people are asking. Kodwa mothers, let's go back to our guests. Kulabanye abalesifiso sokungena kuhlelo, so let's wrap up with our young people and bring out more of our guests. Let's go back saqala lo usisi uBridget Mzwara Nyandoro Mchilipo Paranare.
Yes, indeed.
Okay, so looks like we've got a long queue of other guests that are waiting to join online. So my question personally before, I don't know if Marv has other questions. However, my last question to you is where exactly do people go and donate if they're looking to give you guys some goods?
Okay, we are taking donations right now. We have got a department that we have set aside an office that is receiving the donations from people. It's our head office in Harare in town. It's number 44 Nelson Mandela, which we now know as the Morgan Tsvangirai House. People would know it as Harvest House. That's where we have people collecting, those who are able to go there. But maybe if people have their donations and they are somewhere, we can always arrange the pickup. You can call on number 0785-343486 and we will be able to come and pick up the donations that the people have to assist the fellow Zimbabweans who are in this disastrous situation.
Inini maybe zvandingada kuvhunza sisi Bridget ndezvekuti tiri kuona vazhinji vari pama live feed ndamboita imwe kuseni vanga vachiti inoyi inguva yekuti vanhu vasatarise kuti uri kubva kumba kwani kuti uri MDC uri ZANU-PF nekuti disaster iyi payakauya kucyclone haina kumbochuza kuti unoenda pamba pemunhu weZANU-PF kana kuti weMDC. Imimi sevechidiki zvii zvamuri kutaura end up ndoda kuti mutaure naMunashe tine mukomana weZANU-PF ara apa mukoma Munashe. Ndodoti sisi Bridget mutaure na mukoma Munashe mchitaura vamwe vachinzwa kuti zvii zvamukataure panguva iyi kuti vanhu vabatane nyanya vechidiki vabatsire vasina kuti uri kubva kumba kwani uyezve uri pati ipi.
Okay, what we can say as the young people, like we have alluded to before, the problem that is that our fellow citizens are facing is a national disaster, is a national problem. Isusu semechidiki ve MDC tinoti kana dambudziko rauya sekutaura kwenyu harisi kuenda kumba kweZANU-PF, harisi kuketa kuti uyu ndewe MDC, uyu ndewe Zipra, uyu nderechii. Saka munhu tisati tava vanhu vemapolitical parties, before I am an MDC member, I am a Zimbabwean. Saka ndiri kungokurudzira vanhu kuti tisati tambofunga kana kutarisa kuti munhu uyu ndewe bato ripi kana kuti titarise kuti iarea ipi kwakavhoterwa bato ripi. Let's face look and think that before we belong to any political party, we are Zimbabweans, and that should bind us as Zimbabweans. That should give us a heart to say, let me help the next Zimbabwean who is suffering. And to everyone who is listening, it's time to think as Zimbabweans. It's time to think not as an MDC person, not as a ZANU-PF person, but it's time for Zimbabweans. When it's time for election and everything, we will then divide ourselves according to the parties that houses us. But for now, it's about Zimbabweans. It's about saving lives. It's about helping those who are in need. So let's put the political parties that we come from aside. Let's help each other in every way that we can.
Aiwa, mazwi makuku kuti tinokutendai chaizvo. Sisi Bridget, handizive mukoma Munashe muripo here apa.
Munashe usakone cingweni. Right, umZulu sisi uBridget ekhuluma uyasho ukuthi umuntu ngumuntu ngabantu ukuthi njengabantu abasha I this thing of when uyizana uPF mina ngiyiMDC when I you belong to Kupe when you belong to whoever akulandaba sekuyisikhathi sokusibambane njengabantu abasha sisiza abantu bethu wena uthini ngalokho
I think what uBridget awukhulumayo iqakatheke kakhulu uqakatheka ngoba uqinisile nxa isitsha I think I said it in my first intervention ukuthi into leyi it will be mischievous ukuthi sithi MDC ithini ngakho izalo PF ithini ngakho whatever party ithini ngakho what is important at this stage ukuthi amaZimbabweans athini the fact ukuthi kube le disaster le we cannot then say we should come together simply because there is a disaster that has come to us the coming together of young people should be something that is in, you know ebantwini thina njengabantu ngoba ama problems affect our bridge as a young person are the same problems that I face also as a young person within my own political party so the coming together of young people especially at this stage let us call what happened then in Chimanimani maybe the Sarajevo incident that has then caused the Zimbabwean young people to come together with one cause and the intuition Chimanimani lay gave an example to young people that we can come together and then we can help each other especially now we are issues and kuba busungu ukuthi maybe sikhuluma ukubambana ngokubuya together sokule disaster ukubuya together into emelini khona ebantwini singakakhulumi ngama disaster but sikhuluma ngokuthi sonke singabantwana abeZimbabwe regardless of political affiliation regardless of church I was very much inspired into ngibone mini people were coming together at Presbyterian church no one said I'm not going there because I'm Anglican no one said I'm not going there because I'm SDA people went there because they knew that it is a Zimbabwean thing it is a Zimbabwean cause so it's the same thing also for us young people I think we need to come together and be young people that know which future ephambili the future thina itabanika the future yangkhona so I agree with Bridget
and then umbuzo wami wokugcina thina and then we have to let you sengizithi thina Munashe and then we have to let you go uxolo Butomi if someone wanted to donate benikeze nina izigqoko ukudla amanzi okuphuza ngezinto ezijeneyo even imali kumele bayebe
hello
usakhona ecingweni uyangizwa na
Yeah, ngiyakuzwa.
Bengithi umbuzo wami ngokugcina and then we might have to let you go. If someone wanted to donate okay. either ukudla, amanzi okunatha, izigqoko ngezinto ezithiyeneyo, where do they have to go?
Okay, first and foremost, Tina ZANU-PF, we have had ZANU-PF HQ. Abafuna ukudonate, they can go there. The youth league has set up a command center ezabihanjiswa that is gay 24 hours looking receiver izinto yesihamba eChimanimani secondly there is another command center which is based in eManikaland kona ngale there is one in Chimanimani and another in Mkhari lapha ba collector khona izinto lezi another way foot of donator we donate through our organizations like EcoCash EcoCash is also taking ama donations abantu nga $25 they also put $5 on top of it and any other avenue that people can donate through this is not really about who has collected more donation but this is really about how which donations are going to which place and which affected people are being helped by these donations. So Tina is ZANU-PF, we are very much helped with the matter. So if you want to donate to our neighborhood, to the ZANU-PF HQ, we are very much welcome to receive that. If you go to Chimanimani, there is a command center from for ZANU-PF League in Mutare, there is also another command center.
Yebo, Mnashe Mthusa, thank you so much. Ungena kuhlelo Butam.
Okay, thanks, Pat.
Right, Zulu Kandaba Lomzwile, uthi, mothers, one of the things that he said that really stood out to me was how he highlighted how it's unfortunate that it took a sad situation, a disaster to happen for Zimbabwe to garner together regardless of race, creed, age,
religion, beliefs.
Political beliefs, or Kala. Anything. That's the one thing he highlighted, and I love the fact that the young lady from MDC, Nayo, highlighted the exact same thing. However, mothers, ndukunzo, tine umumtereriwe duparunari, anoti farajikuru sa.
Regate ni kwa waritins. Hello? Hello?
Hello?
Tribusa ora nani uyeje murikubi?
Na mkoma Donald, yoma zwa ose.
Ah, makadiko mkona mkoma Donald. Mungo ti ga kuitro tito roo vamwe. Ta waritins.
Ora di zima vena mkoma maita basi.
Mm-hmm.
Dino na angu so kuti nyai, zino tinetei. Tetemasi chiro tikatedo atidi kutendekana panguva ino yedambudziko tifanga kushanda pamwe chete sevana semhuri yeZimbabwe
ehe
Yeah, I know so zoka so good pan so talk about not in Oangan responsibility which and get it down. Yeah. So not you remained. Saka urumende yedu inenge ine painotikonewe iki zvimwe zvese hayi tingatingaita sekudhama sekwavanenge vachitaura ivo but nyaya ino tikabva ndekuti mashoko kufambiswa kwauka nyika medu kuchiri kuti netsei izaonekwa iko zvino kuti mabhusa tachitemba nemabhusa manje mabhusa aya abva azviringwa nemvura madhiziri azoshayikwa nokuti hapachasvikiki pane mabhusa chinofunga kunge tiri pamberi tine masatellite aya omudenga anokwanisa kuti batiridza pakufambiswa kwamashoko tangorelaya nechii zvatobuda pachena
aiwa mashoko makukutu aya mukoma
saka ndodzoka zvipa kuti nyaya dze panhepenyuro dzedu dzinonyaya kuwandibwa nezvematongegwe enyika kuti mutungamiri wenyika nehurumende vari mukuru wamauto izvozvo ngatimbozvisiya pachena kana paita toona kana dzimwe nhepenyuro dzatoteerera kunoku kana pakaita matter of national concern ino vanomanya nenyaya iyoyo kwete kungomanya nokuti mutungamiri tozviziva kuti mutungamiri wenyika nehurumende asi kana padzibata cyclone nyaya ngaimbova yecyclone majingusi avanoridza aya ngava majingusi ekuudza vanhu kukurudzira vanhu nokuzivisa vanhu awareness campaign ndiyo inenge ichidiwa
aiwa ayo mashoko makukutu
saka ndoda sekuti zvinhu zvizhinji zvoti tinyaya kuperera kuzvenyika nyika medu pazinepenyuro dzehurumende dzedu ndo zvinoita kuti tivanhu kumashure shure
aiwa ichokwadi mukoma Donald tinokutendai chaizvo muve nezuva rakanaka.
I
think so. His cat so to Donald that found his endeavor.
Yeah, boy.
Says figure. What does Lugan Dabaling get in a good shell? Governing a venue? Yeah, bong, aga cool. See, bonu Abant Martini, a cousin letter to LV or in the belle. Alaska Nkosi uthi ayoba ayoba yoba Nkosi uPamela Khumalo uthi one room not enough lapha uPamela seems to be responding to umlayezelo kaMthandeni ethi abantu kumele bathola ama one room mothers uPamela uthi I don't believe ukuthi one room is enough kodwa uPamela lapha ngibona ngani uMthandeni saying they must build a one room for each person yena owalahlekelwe indlu uBrian Thabethu uthi add ngicela ufake inombolo yakho uBrian and then sizakufonela uPolite uthi I'm not going to donate through ZANU-PF. Sorry, excuse. Polite lapa umnumzana limzile umunashi uti akulandaba uti are you donating through ZANU-PF, through MTC or through whoever as long as you're utilizing your power to help abantu abaswelayo ngalemani kalend.
Regai timbochingamidza vamwe vari palive feed yedu Mike asi tichidaro dai tamboona zvataona zvichiitika ku Presbyterian Church pavideo paipe tikoke simba kune avo vasati vaendesa madonations avo kuti vaonewo zviri kuita vamwe nekuti chiri kufadza pari zvino ndechekuti havasi kutarisa kuti ikala ipi uri kubva kupi mbamani pati ipi vanhu vese vari kungounganidza zvinhu vari pamwe chete gumisai chiramba ari pano ari kuti ndifonerei Musachikomo ari pano Kelvin Dennis let's keep helping. Regati tore kola. Hello, kola.
Magadi zini.
Tiripo, magadi. Watukutuwa na nemimuru kupi anjwazi.
Tiripa, Botswana.
Taura iti nzwi.
Nginye tshira kutubaya urumende ya yeja kubotira neposu pa ino mkona. Yeja kutuwa panish. Panevo usu arusha iku. Tawa chingete jaswa kanaka. Uye nikuchaga. Nekudunito. Wesa aniki. Gangu unika chitamba ni javu kwa chipa kibitira hu.
Saka imi kwa muri kupotsuwa na ukupane shwa muri kuita hiri. Muri kubata ni za muri pamwechete makambo fona hiri kumusha muri kuita si.
Isi gino kupotsuwa na kagawa tukubata ni za tukumwechete. Shukiti zume zume nasta tende kakuenda. Saka zume 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 kutera kumwezi.
Imi iku kwa muri kushanda ni embassy iku uko. Yes, Zimbabwe iri mupotsuwa na vakati unza izvi ni iku uko.
Pamwe chete ne Red Cross.
Pamwe chete ne sangano Red Cross, mate. Aiwa, tinotenda zvinofadza chaizvo. Muve nezuva rakanaka regai timbo taura nevamwe vari pa live feed panapa. Kudzanai Alvin Sparrow zvakata. I'm sorry for those people. Rest in peace those who lost their lives. Zvinorashe mangena and so sad about the disaster. Tinaye Nyamadza once, please, government must look to the community as they did the time they were looking for votes. Air Force ndo kubasa kwayo kwekubhururuka vachiyamura vanhu vanenge vakamirira kuti vachauya. Saka vari kuti ivo government parizvo zvinonga ichishandisa vanhu vakadai seveku Air Force neve mauto avo vataonawo nhasi zvechokwadi vachibuda vachienda kunobatsira. Richard Mpfupi ari pano atindifonerei. Boaz Jayaguru anzi chiri kufadza kubuda kwapresident kundonzi kunoratidza kunozviratidza kuvanhu. Ndiboaz ari kutaurawo uyu. Over to you, Mike.
Yeah, I can see too. But abantu sebefaka ma hearts lama likes so late to the program. Abantu bathanduzi kwenzisa into so last minute. Brian Sabethu wazi wayifaki nombolo njalo Martin lie uyifakile nombolo kodwa isikhathi 2. Zwakazomuhle next time I will put you at the top of the list. Namhlanje lingenile obuhlelo ngobuneke benu. Thank you so much. Oliver Lisayo ngenjabulo. Igaba lami ngu Mike Hove. Let's meet on Twitter at BigMike3, BigMike3.
I'm Marvelous Ntlanganya Huye at I Am Marvelous. Bye-bye.